Muri izi dzinoti dzakashamiswa apo chikonzi nemapurisa ainge akapakata zvombo nemboma aisvika gumi nevashanu vepakamba yemapurisa emakuti vakasvika vachipisa misha yavo vachiti vabve sezvakatarwa nedare repamusoro reHigh Court. Svikiro rekwaJename renzvimbo iyi vatapfuma nei Katema Nyoka vanoti kunetsana papuraza apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere, hama yevaimbove gurukota rezvedzidzo vaAnanias Chigwedere, vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yave yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu.
Dambudziko panapa matangira rakaita tine munhu wandirikusvika naye muzvikuru wachibhedhlera Vincent Chibhedhlera. Iye sekuru wake ndakaenda nawo koti James Chibhedhlera akafa 2018 ndobva taramba tiri kumakoti nemumbiyangu ane mari indiri murombo.
Vakatema Nyoka vanoti vachigwedere vakazofa gakava renzvimbo iyi risina kupera. Vanoti vakazotanga kunetsana nemuzukuru wavachigwedere vaVincent Chigwedere, avo vazouya nemapurisa pamwe nechikonzi kuzovabvisa papurazi apa.
Ndiye aitsa moto futi dzakauya uku mboma dzikauya pakabvunziwa nezuro tikanaya arume kune hondo here kuno kuchevanhu.
Zvinonzi mapurisa akamanikidza vose vanga vari padzimba dzavo kuisa midziyo yavo yose mumotokari hombe vachinokandwa pedyo nemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu apo vagere pamhene kusvika pari nhasi. Mumwewo akapisirwa dzimba amai Petuna Adam vanoti zvinhu zvavo zvakawanda zvakatsvira mumba sezvo vasina kupiwa nguva yekuzviburitsa.
Akauya akati nzvimbo haisi yenyu chibudai muno ndobva vangoya ndokutipisira, asi kupisa kwacho kwavakaita ndokuti havana kunyatsotiitira zvakanaka nokuti isusu tanga vanga vasina keya nezvinhu zvatiinazvo. Mainfomu evana anga ndinawo wese vakapisira mumba ini pandikazomhanya kubva kunge ndinanosibidiridza sibhedhi pandikazobva ndisvika kumba ndakabva ndaona mainfomu yevana nechimwe chibage zvatotsvira mumba zvanga zvatimirire mini manonoka.
Amai Adamu vanoti vari kutambura pamugwagwa pavagere sezvo pasina mvura, zvimbuzi kana zvekudya. Amai Adamu vanoti vanokumbira hurumende kuti ivawanise pekugara nekukasika.
Saka pano dambudziko ratiwana ndere mvura. Tiri kumwa mvura yemusuku isingakodzo kuti mvura isina kuchengetedzeka. Pano mukatasabatira hapana kana matoilets. Tiri vanhu nemhuri tiri kungoshupika. Isu tangikungodai muhurumende ichitinzwawo. Yatiwanisa pekugara nekuti pekugara hatina tingoraona ari kushupika.
Mumwe asina kwekuenda ndiyamainyadzisaigovera ava vanoti nzvimbo yavari kubviswa ndiyo yavanoziva chete uye ndipo pavakasiyiwa nemurume wavo akafirapo makore mashanu apera.
Hapana kwati kufunga kuenda tingaende kupi taifu.
Mumwe akapisirwawo dzimba ndeyamai Jessica Piri ava vanoti havana zvekudya uye nhumbi dzavo nedzevana vavo dzakapiswa. Amai Piri vanoti vana vacheche vave kurwara nekugara panze pane mhepo yakanyanya.
Kureva kuti zvemvura zvakatotiomera, chikafu chacho chakatooma. Kuti tirarame tiri panze, zvimwe zvinhu zvakatsva, semwana wandakatobata akatopisirwa hembe ndakatotarisa. Saka zvinhu zvakatooma, manepi zvii zvemwana zvokuti makatomuteerera munotonzwa kuti ari kukosora. Zvinhu zvese zvakapiswa ndakatarisa, saka zvakatotiomera tiri panze pano.
Gogoeri Dhamapfudza vanoti vakatadza kubudisa mari yavo inosvika $300,000 yavaichengeta mumba yavainotora kumaroja avo kukaroi sezvo vainge vasipo pakapiswa dzimba dzavo.
Musha watsva, ndakafunga mari yangu chete ndiya ndikachema ndakati pacha hadzina mhosva ingi ma hundred matatu iyeye kuamerica.
Vatapumanei ava vanoti vakarwa muhondo yechimuronge yechipiri vari kudivi reZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA vanoti hapana kwavari kuenda.
Zvatiroda kudzokera kumba hako, tinotenda kuenda kumba. Pandakapisirwa ikoko ndikwanda kudzokera. Hatikudzokera kako.
mudziti wenzvimbo uye varisa chigaro webazi rinoyamura vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaendru tizora vanobvuma kuti nzvimbo yabviswa vanhu haisi yedzimwe dzinogariswa vanhu patsva vachiti vanhu vavanosungirwa kuyamura isvikiro renzvimbo nemhuri yaro asi vamwe vakawanda vanofanirwa kudzokera kwavakabva
namatema emanje manje avo vane chekuita nesvikiro riri papo izi ya avo tiri kuda kubatana namambo dandahwa nefamu vacho takanangana nesvikiro tinofunga tinogona kukurukura tichitaura nevanekuoda yacho kuti svikiro rionekwa kuti ringagare papi sei.
Vatizora vanoti dambudziko revanhu vari kugara panzvimbo zvisiri pamutemo riri kuwanda uye vari kuyambira vanhu kuti vasagare panzvimbo zvisiri pamutemo.
It's not a resettlement area. It's not the only area. Pane nzvimbo dzakawanda dzevanhu vanotomuva izvo zvisiri hamubi. Contrary to what the president is saying, with no new invasions. Asi vanhu vari kungoenda manje.
Hatina kunzwa divi ravachigwedere sezvo vayambira vatore venhau kubudikidza nevashandi vavo vanga vachiona nekuchengetedzwa kwavo kana kuti personal security kuti havasi kuda kuona kana kutaura nevanhu. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West amai Margaret Chitove vanoti ibasa remapurisa kuyamura kuti vanhu vatevedzera zvinenge zvatarwa nematare. Nyaya dzevanhu vari kubviswa munzvimbo dzavagere zvinonzi hazvisi pamutemo dzinowanda nguva ino yegore makore ose mudunhu reMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.